kuporeswa kwomudzimai waibuda ropa nekumutswa kwomwana waJairasi. Vanhu vakati vavungana Jesu achiparidza. Ndipo pakasvika Jairasi akati, "Ishe, Ishe, mwana wangu arwara, ava kutandadza. Ndaikumbira muinde neni kumba kwangu, munoita munamato, kuda mwana wangu ungapora." Ipapo Jesu vakasumuka neboka ravakanga vanaro ravanhu vazhinji voinda. Vari munzira, mumwe mukadzi wakanga ava namakore 12 achibuda ropa apotedza ng'anga nevaprofita akashayiwa rubatsiro. Akazvimanikidziravo kuti aswedere pedo naJesu. Akatambanudza ruoko rwake akabata nguo yaJesu. Jesu akati, "Ndiani wandibata? Ndiani wandibata? Simba rangu rabuda." Ipapo vamwe vadzidzi vakati, "Munogoti mabatwa nomunhu, imwe makatsimbirirwa sei?" Akati, "Pane wandibata nokuti simba rangu rabuda." Ipapo mudzimai akanga achibuda ropa akava nokutetema kukuru nokubvunda kukuru, akazviwisira pasi petsoka dzaJesu. Jesu akati, "Kutenda kwako kwakuporesa, sumuka uinde zvako." Pakare ipapo vanhu vakanga vachibva kumba kwaJairesi waJairosi vakavuya vachimhanya vakati, "Mudzidzisi, muchazvinetserei kuinda kumba kwaJairasi? Mwana wafa." Jesu vakati, "Haana kufa, tenda chete." Vakabva vofamba vachienda kumba kwaJairasi. Vakawana vanhu vachichema zvikuru ipapo. Akati, "Munochemei? Mwana haana kufa." Vamwe vakaseka. Akabva apinda mumba maJairasi, iye navadzidzi vake vatatu, nemai vomwana nababa vomwana. Akasvika akabata mwana waJairasi noruoko akati, "Musikana, muka." Musikana akamuka. Akati, "Mumpe zvokudla, asi musavudza vanhu."